naitwa Balsa Mr. Zininga. Mimi ninaitwa Shalim Chikenya and nashanda ni Saint Foundation Trust. Saint Foundation Trust ni mimi ba kozi rose baskana ni wakazi mu area ye education ni form of leadership. Kwa workshop ya tu kuita mswa 18 na 14 July, iyo ichaunza ma organization magasio na siya na mzibabu wa kasama ya ni Ministry of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology, Zimbabwe Public Police, Victim Friendly Unit, Zimbabwe Gender Commission, Student Foundation Trust, apo tichishanda ni ma organization na ruku Amerika. Ageta si Wagner College, Steve Horizon, new students, conduct unit. Musangana uyu ndiwe kubatanisa Zimbabwe institutions, the American institutions, apo patinenge tichitarisa kumbunikidzwa kunoita vanasikana muzvikoro zvakaita senge mahigher learning institutions iwo mayunivhesiti ari muZimbabwe. Makore apfuura taishanda neministry organization muZimbabwe, maministry nemamwe maorganizations tichitarisa kuti magwaro aripo ezvinezvi anoita kuti anobatsira vanasikana kuti vasabunikidzwe nevanovadzidzisa kana kuti pachavo ndeapi. Pane zvakawanda zvikataurwa zvakaita sekuti vanasikana vanga vasinga vaimbunikidzwa nevanovadzidzisa ivo vavanodzidza navo vambunikidza zvakare uye vachitaura mashoko asina kukodzera. Saka tinenge tichitraya tikuedza kuti tigare pasi tione kuti chii chinokonzeresa kuti kumbunikidzwa kwekuitike muzvikoro ende chii chatingaite kuti zvisaitike.
Sei mafunga kuita izvi nhasi? Zvatanga iko zvino here zvekumbunikidzwa izvi kana kuti chirongwa chamagara muchiita kubva kure uku?
Zvekumbunikidzwa izvi zvino zvagara zviripo. Tapagara tichiita maworkshop taiita nemainstitution akaita sanana Female Students Network Trust, avo vanoshanda muzvikoro zvehalirin vachiedza kuti vanasikana vasambunikidzwe. Zvinhu zvagara zviripo ende takambounganidza zvakare vachikuunganidza paworkshop ava tichitaura maererano nenyaya iyi. Saka tida kuona kuti ezvino izvi nyaya iyi yamira pakati, chii chaitwa, malowa aapo ndeapi? Saka ndizvo zvimwe zviri kuita kuti tigare sangano iri kuti tizove kuti tapapi ende tichishandawo nemainstitution ari kunzoku senge kuamerica tiri kushanda newagner college university iri kuamerica.
Ndotarisawo kuti vamwe vari kutarisirwa kuzenge vachitaura pamazuva aya ndevapi?
Vanhu vari kutarisirwa kutaura mazuva aya Ministry of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development, Zimbabwe Republic Police, Victim Friendly Unit, Zimbabwe Gender Commission, Wagner College, Yoko America, Film Foundation Trust, Say What Organization, Female Students Network Trust, Safe Horizon, Yoko America, nezvekodzero dzevakadzi nekumbunikidzwa kwevakadzi mucommunity, neStudents Conduct iyo inogadzira magwaro mumayunivhesiti ekuamerica akasiyana siyana.
Toshuvira kuti chirongwa chenyu chifambe zvakanaka, tozonzwa kuti chinenge chafamba sei.
Aiwa, tinotenda maita basa zvokuti.